vachitaura pagungano rekudzidzisa vamwe vagari vemubulawayo nezvekodzero dzavo dzakasiyana siyana munzvimbo inogara veruzhinji yeStojiwe Flats. Dr. Gasasira vati vanofara zvikuru kuti hapana vanhu vemunzvimbo iyi vati vabatwa nechirwere checovid-19 zvisine nematambudziko akawanda vakatarisana nawo, kusanganisira kugara vakawanda panzvimbo imwe chete. Dr. Gasasira varumbidzawo hurumende nematanho airi kutora pakurwisa denda recovid-19 kusanganisira kuunza nhomba munyika. Asi vayambira kuti veruzhinji havafanirwe kuvarayirwa pakuramba vachitevedzera zvose zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakurwisa chirwere checovid-19 sezvo chichiri kutekeshera pasi rose, vakakurudzirawo kuti vanhu vabayiwe nhomba. Dr. Gasasira vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kubatsirawo nyika nenzira dzakasiyana-siyana, kusanganisira kuona kuti vashandi vezveutano varambe vachipiwa dzidziso pamusoro pechirwere checovid-19 pamwe nekubatsira kuwana zvipfeko nezvimwe zvinodiwa kurwisa chirwere ichi. Vachipawo maonero avo pamabatiro aita hurumende denda recovid-19 kusvika pari zvino, vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati hurumende ine zvayakagona zvakawanda kusanganisira kuedza kutevedzera matanho anokurudzirwa neWorld Health Organization pakudzivirira chirwere checovid-19. Asi vamadzorera vati hurumende ichine basa guru pakupa vashandi vezveutano pamwe neveruzhinji dzidziso izere pamusoro pechirwere checovid-19 vachiyambirawo kuti nyika haifanirwe kuvarayirwa pakurwisa chirwere ichi.
Ngatiregei kurelaxa tichiti aiwa yedu yadzika, inogona kungotirova yotobvunga takatsinzina. Saka hurumende yakakonwa papi? Chokutanga, hurumende haina kunatsa kupa vanhu information kubvira pakutanga kwecovid. Taingochemera information. Ezvino mavaccines auya, tiringochemera information. Todini, hatina zvatinoziva nemavaccines aya, hatina umbovo huri scientific hwatakapiwa. Hurumende ndiyo ine contact ne China yakagadzira mavaccines atiri kushandisa. Ndovanenge vachifanira kutipa mascientific dose ya.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri sezvo nharembozha yavo yange isingabatike. Gungano raitwa paStojiwe Flats range riri chikamu chechirongwa chekushanya kwevakuru vakuru vemapoka esangano reUnited Nations anosanganisira International Organization for Migration neInternational Labour Organization, vachiona zvirongwa zvakasiyana-siyana zviri kuitwa nemasangano anoshanda akazvimirira pavanotsigira mukubatsira veruzhinji kunyanya vanotambura nenzira dzakasiyana-siyana. Mumashoko akaburitswa nebazi rezveutano nezuro, vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro vakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevashanu 1565. Vanhu makumi matanhatu nevaviri vakabatwa necovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvisere nezana nemakumi matanhatu nevana 38,164. Vanhu vapora kuchirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana nemakumi masere 35,480. Kusvika nezuro munyika mange mave nevanhu mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu vabayiwa nhomba yekutanga, uye pave nevanhu zviuru makumi matanhatu nezvitatu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 63,263 vabayiwa nhomba yepiri kusvika nezuro. Uwandu uhu huri kutarisira kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanodarika mamiriyoni 10. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.